Mutongi wedare la magistrate muharare amai vongai guriro vati wabiti avafandire kupara mosva yakadai zvekare mumakore mashanu anotevera. Vabiti vati wabhadhara mari iyi uye gweta ravo vaalec muchade hama vati havana kufara nemutongo uyu uye mangwana chaiwo vari kukwira kudare repamusoro rehigh court kunoupikisa.
Izvi taona kuti zvazvisina chikonzero chekuti zviwedzere nokuti kamasaka kakapara kadiki diki. Kunzi watuka munhu ukamunongodzera nechigunwe, saka zvotonzi hanzi munhu ngaaningirikini kana anogona kuriska kuindirwa kujeri kwe6 months. Hatina kufara naye izvozvo zvachose.
Amai Aleshina vanoti vanofara chose nomutongo wedare uyu vachiti unoita kuti madzimai emuZimbabwe azive kuti matare anoremekedza kodzero dzavo.
And I have nothing to do personally with diabetes or anyone. But let him learn the good lessons. Respect women and respect not only women, everyone in this country.
Handina chekuita natendaibiti asindofunga dzauya anofanira kuremekedza vanhukadzi nevanhu vese munyika.
Shamari amai Aleshina amai Elizabeth Mucheche vanoti havana kufara nemutongo uyu sezvo vange vachitarisira kuti vabiti vakandwe mutirongo.
Dzauya kuzotaurira dare repasi rose kuti zvaitwa natendaibiti zvanga zvisingamboda option of a fine.
Asi mumwe mutsigiri wavabiti ange ari mudare amai Agnes Togarepi vanoti havana kufara nemutongo uyu sezvo vabiti vasina kurova amai Aleshina.
Mutongo pona vasa huite kutotsikira munhu hazvibude izvi. Tinodai nokutika magodi akepchad vanenge vakatobhadharirwa mari futiwo mamejasiti acho. Ndosaka ndichiti kudaro nokuti murungu ane mari dake yebiti ndosaka vachidaro. Ndinotomirira iye yebiti nhasi ndiri pano.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapangana icharumbira vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti vabiti vaomeserwa nekuti vamwe vakapara nyaya dzakakura kudarika yavabiti vakapiwa mutongo yakareruka.
Mari iyi yakawanda because makesi akaita seassault chaiwo toona vanhu vachibhadhariswa ma$50. Iyi haina physical assault, haina kukwadzwa munhu, haina kuita sei, haingasvike pa$300 yakawandisa.
Muchuchusi vatafara chirambira vange vachida kuti vabiti vapiwe mutongo wakaomarara asi vamuchade hama vati vabiti igweta uye munhu anoita mabasa akanaka munharaunda yaanogara uye vakamboita gurukota rehurumende pamwe nekuva nhengo yeparamende zvekuti faindi ndiyo inoenderana nemhosva yavakapara. Vabiti vanonzi muna 2020 vakatuka amai Aleshina padare ramajistrate izvo zvakaita kuti vavhunduke zvakanyanya. Amai Aleshina vakaudza dare kuti vakapindwa nekutya kukuru zvekuti vakamhanya kumuzinda wemiriri weRussia muZimbabwe ndokuzoenda kuchipatara uko vakanorapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.